Vanoronga mitambo yetsiva vanoti Manyuchi atanga ari muTanzania muna Gunyana achidzivirira bhande rake reWBF kekutanga ari kunze kwenyika kubvira muna 2019 apo akaritora arova Diego Gallardo wekuArgentina. Manyuchi arongerwa kurwa naJami Manguila wekuMexico uyo ari pachinhano chechipfumbamwe muurongwa hwevatambi vari pasi peWBF. Muremu wemiddleweight. Pamusoro pezvo, Manyuchi achange achidzivirira zvekare mabhande maviri anawo reWorld Alliance Boxing Association nereWorld Professional Boxing Federation. Mutauriri weWorld Alliance Boxing Association vaGilbert Munetsi vanoti Manyuchi achaperekedzwa kuTanzania nevamwe vatambi vashanu makundano ari kuchedzwa kunzi Tanganyika Boxing Trail.
Charles Manyuchi achange achidzivirira mabhanda ake matatu anoti World Boxing Federation, World Alliance Boxing Association ne World Professional Boxing Federation. Pamutambo uchaitwa kuTanzania unodezwa kunzi Tanganyika Boxing Trail. Saka tinomutarisira kuti mumwedzi waSeptember achange achienda ikoko nevamwe vatambi vanoita vashanu vachazenge vachitambirawo mabhanda akasiyana-siyana eWABA.
Vatambi vachanu vari kutarisirwa kuperekedza Manyuchi ava nde Brandon Denese, Tinashe Madziwane, Hassan Milanzi, Monalisa Sibanda na Patience Master. Vamunetsi vanoti vanyora tsamba kuhurumende kuti itendere Manyuchi kunorwa kuTanzania uku makundano anosimbisa kushanya nekushanyirana mumutambo kana kuti sports tourism.
Mutambo uyu wakagadzirirwa kuti usimudzire nhau dzekushanya nekushanyirana yatinoti isusu sports tourism kuburikidza nemutambo. Takanyora matsamba kuburikidza nesangano reZimbabwe National Boxing Wrestling Control Board kuti vatisvitsire nyaya iyi kumberi sezvo. Saka mutambo uyu unotarisirwa kunge Manyuchi paripo panenge achidefenda mabhanda akahwina pamutambo wakaitwa musi wa 3 June.
Manyuchi anoti hapana chinomutadzisa kukunda mumutambo wake pamwe nekudzokera zvekare kurwira mukombe weWBC.
Uchiripo nguva ichiripo tinofamba rwendo, mutambo irwendo, saka ndo rwendo ratisiri nanhasi nekuti hakuna chinyowani kana ndakambovasvika chinotadza kuti ndidzokere chii kana ndichirimo mutambo.
Mumutambo wake wekupedzisira Manyuchi akarova Muhammad Sebiala wekuUganda nemapoints mumutambo wakaitirwa kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.